Kitangane spanning caucus in Chosangana na Mai Kamala Harris. This is the demographic ya tikati inogona kuinfluenza kuti acha winner kutungamiri wenyika ndiani nekuti vane ma states avanenge wakati wandei tikatarisawo kuflorida kuya kuya kwagara kuchinetsa and amai Kamala Harris vanogona kukunda kana wari kukampeina vachitaura nehispanic caucus wari kutarisirawo iyo nyaya yekuti mahispanic voters vanogona kuinfluenza manumber of states acha winwa nemademocrats kusenate nekuhouse zvinova zvakakosha nekuti amai Kamala Harris wakawina utungamiri wenyika vanenge vachida kuti house ne senate izopase zvinhu zvavanenge vachida and so they need kuti vahwine both house ne senate ndo pari kupinda nyaya yehispanic caucus maonero angu inini
apo pakajeka tiri kunzwa kuti vatrump nhasi vanenge vari munew york dunhu iri rakamirawo sei
dunhu renew york riri kunakisa munhu anogona kungoti wana Trump waenderei kuNew York haitovari and zveshuwawo New York iri state pachayo yagara yakarerukira kumademokrati senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris yekumita Hispanic caucus inonga iri nyaya yemasenate nemahouse seats ndo zviri kungoenderana nawatrump kuenda kunyondawo kuNew York
titarisewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa misarudzo idzi zvino takanzwa kuti shoropodzwawo nyaya yokushayiwa mbereko zvinodii izvi misarudzo idzi
ndo kwatiri kuona inini ndakatoitererawo zuro ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa am humbled nevana vangu vandakasvara manje amai Kamala Harris havana kana vana saka chinovaninipisa hapana ndakazunduka ndikati ndo kwazvasvika election saka munoona kuti ava mangangi chaiwo chaiwo manje aakuita personage ndo patasvika saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani.